achitaura nhasi pamuzinda wake wepakare paye pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemitambo mutukudzi acho hurumende inofanirwa kuve nehanya kuti igokwanisa kuyamura vanhu vanoita zvemitambo nekuimba mutukudzi achi kushaya hanya nezvemitambo kwevatungamiri ndiko kunoita kuti zvemitambo zvisabudirire munyika
kepomiti izvi kakabuda kasimudza mureza wake unenge wakamirira vanhu vake muzimbabwe vanhu vanowirirana nepfungwa dzake ndo vanomiririrwa madenda acho akasimudza mureza zvikunzi mese hamugoni kuzvigadzirisa zvidzata ndomagariro azvo ndozvazviriponi isagerere maartist because wemapurisa no maartist ari pamusoro penyu asi ndinotaura kuti huyu wavo saka tokumbira tokumbirisa attitude attitude yenyu ngaive the right attitude inoita kuti maart afambire mberi nokuti ndiwanokumiririrai kwakusikakwatiro ikava right tumwe twese tiza fall into place because mune chido neart mune chido neart
mashoko aya abuda pamberi papachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vanhevha kanye iyo yashanya pamuzinda wepakare paye ichida kunzwisisa nezvematambudziko anosangana nevaimbi mutukudzi ati matambudziko evanhu vanoita zvemitambo ari kuramba achiwanda gore negore nekuti vezvematongerwo enyika havazive zvakakoshera nyika mutukudzi apa muenzaniso wevana vanosvika mazana mapfumbamwe vaibva kunyika dzakasiyana siyana vakadzoserwa panhandere yendege mwedzi mishoma yapfuura
kuno kutapedza mwedzi mitatu tichirongedzera kuti tinemutambo muhondo nokuuya pana zvakatekwa dzive kwakatenga dzenyama chichi vachitiwa vanonaise vari kuuya ministry anga aripo saka I think attitude ikakuvaze communication kuteka pama zvakaa vanenge vanazvitoro funge kuti imari yevana 90 vari kuuya kunyika munhu atidza madii munyika chiite vaitakura chii out of here aneo zvakakundikana because ministrezongoti vanochavataikaaoit takaiokufaisaaazinakwanisa kuita chinhu because the time madoor zvinovhurwa unowana ekudzakanati
izvi zvatsigirwa navabhenadi gore ava vakaremara vanoti vakayamurwa vaite dambudziko munyika
mufunge tikabatsirwa tikasimudzirwa we even become a less burden to the state tikaramba takatarisirwa pasi tinomboramba tingori burden kupi kunyika kune constituency yevanhu vakaremara yakasaririra isingatarisirwi kumaprograms emunyika not only art almost everything
vakanye vaudza vanhu vanodarika makumi mashanu kuti komiti yavo ichakumbira hurumende kuti vaimbi vane mukurumbira vapihwe magwaro ekufambisa anoita kuti vafambe nyore pamiganhu yenyika mumwe nyanduri muzvari linwuve ati ashamisika kuti mutukudzi haana diplomatic passport muzvari nwuve vati kuita kwehurumende uku kunonyadzisa
tinonyadzisa iwa mutukudzi tinonyadzisa nyika kuti munhu wogatsteka kusvika zvara nhasi hasata nedipomatic passport munhu anofamba in an out of the country achirepresenta nyika yet asina zvekufambisa zvinoita kuti mafambiro akaite nyore I think it's a disgrace
mutukudzi azopa vanhu vashanya nzwisa yenziyo dzichange dziri padamba refu ravo richatevera ndakamirira studio 7 munoton ndini apa achigoriwa
yeah.